manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tienda kutuma kwanza kwa nesu mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini jonga kandemi iri ndishitepe nyura ndirikumba. Senzira ya kushitivirira kuchigwere cho COVID-19. Ndishiti ezi nesu mchurongwa chedu chanasi.
Ito no architect ba resident politician. Baku fesa in charge of contravening section 37 and subsection 2 agam. E electronic. Wasi usuo patroli yeti jina wa election. Wageta mbo tikari kitu kutai gara mbababababa wangu.
Vaimbuwe meya wekutare Harare vahebet gomba wala rashakara mchitoki zivaka mirira kuendeswa kudare vanhu wakawanda munyika vochema chema nekudhura zvakanyanya koita zvinhu munyika mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora voronga nhaurirano nezano PF panopera sarudzo dzemabai elections Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuti izvi zviri kuwedzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
China zvina kumira zvakanaka kune veruzhinji munyika sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uko nzvimbo dzakawanda vanhu vasina kana chekunonga muminda nekuda kwekuti mvura iri kurambira mudenga. Mitengo yezvinhu yanyanya kukwira kubva zvatanga kudhura mafuta ekufambisa edzimotikari uyewo kushomeka zvakanyanya kutarisirwa kuita gorosi mafuta ekubikisa nezvimwe zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Russia iyo yatemerwa zvirango zvakaomarara zvokonzera kusagadzikana pasi rose mitengo yehupfu shuga nezvimwe zvakawanda yakawedzerwa uye zese iri kurongawo kuwedzera magetsi ichiti vanhu vari kubhadhara mari shoma zvotarisirwa kuwedzera zvedambudziko remitengo yezvinhu mumwe mugari weMarare amai Rita Chikoto vanoti kukura kwechingwa kwavashaisa mufaro
Beuzi. Tungoti watu wako around 240. Bigger scene around 280. Mma tech shop. Cash. Saka makwiriro echingwa achanya tunzwisisika. Takuto shaya kuti vanatisha vaisera chii mma lunch book. Nekuti chingwa cha kudhura.
Izvi zvatsinirwawo navano wakatene.
Now zvino zviri kukwira especially mma shops. Chikafu zvacho chakwira. Kuira masara lizedi susu acho haasi kuchinja
Sachi gara vesangano re Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanoti hondo yekuUkraine yavakupa kuti vakwidzewo mitengo
nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% gohwo rese rinodiwa pasi pano nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegoros wasumuka zvakaoma pasi rose Zimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685.
Vamusarara vatiwo dzimwe nyika dzinorima gorosi dzinogonawo kutadza kutengesa gorosi nekuda kwehondo iyi
tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva vato dzimwe nyika dzine dzinokoho gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinokunge dzichizoenda mwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose
vamusarara vanoti vatotangawo nhaurirano nehurumende yekuti nyika yezimbabwe ikwanise kugara yatenga gorosi rinodiwa pamwe nekuona kuti nyika yasimudzirawo kurimwa kwegorosi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vatsinhirawo vachiti pese panongokanganiswa mafambiro ezvinhu zvichizova zvishoma pane zvinodiwa zvinokonzeresa kukwira kwemitengo
supply yakakanganiswa global supply yakakanganiswa madistractions akaitika in terms of kulodwa ma shipments zvinoita kuti mitengo ikwire nekuti zvinoaffecta supply
vachitambara vatiwo hondo iyi ikaramba ichienderera mberi icharamba ichikanganisa mitengo yezvinhu zvakawanda munyika vakapa muenzaniso wekukwira kwemafuta ekufambisa edzimotikari munyika vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo kumiswa kwekufamba kwengarava dzinofanirwa kuuya negorosi zvava kutokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa nezvimwe zvinoshandisa gorosi
nechekutanga gorosi racho rinenge rakudhura chechipiri rinenge risiri kuwanikwa zvakanyanya
munyori muzimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vanotiwo vanoshungurudzika zvakanyanya nekukwira kwemitengo panguva iyo mari dziri kutambiriswa vashandi dzisiri kuchinja
tagara tichingochema nguva nenguva kuti zvatinotambira kana kuti zvinopiwa vashandi nemaemployers hazvisi kuenderana nezviri kuwanika kumashops mitengo yemagoods and services yagara ichingokwira kusina zviri kuitika kunze uko kana kusina hondo dziripo
kusanaya zvakanaka kwemvura kushaya simba kwedhora remunyika chirwere checovid-19 uye kusagadzikana kwezvinhu pasi rose nekuda kwekurwiswa kweukraine nerussia kunonzi kuchapa kudzakawanda munyika nepasi rose vanonge svosve nemuromo ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
vaimbovemeya veguta reHarare vaHebert Gomba ava vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wezvesarudzo vacharara muchitokisi chemapurisa vakamirira kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana gweta riri kumirira vagomba vaHarrison Nkomo vanoti vagomba vari kupomerwa mhosva yekunyepa pasarudzo dza2018 kuti vaigara pamba pevabereki vavo kuGlenora B muHarare izvo zvinonzi zvakatyora section 37 subsection 2 paragraph E yemutemo wesarudzo weElectoral Act vagomba vainzi vaipomerwa zvakare imwe mhosva yekupisa motokari yenhengo yeMDCT vaGilbert Mbwende asi vankomo vanoti vambwende vakazofunga kusaenderera mberi nekupomera vagomba mhosva iyi vagomba vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekutengesa nzvimbo dzekuvakira zviri kunze kwemutemo pavaive meya uye vaitariswa kumiswa mudare nezuro nenyaya iyi vankomo vanoti kusungwa nekumiswa pamberi pedare kwavagomba hakusi kuzovatadzisa kukwikwidza musarudzo dzemabielection dziri kwomwedzi uno vachikwikwidza kuve kanzura weward 27 uko vachatatsurana navajefferson matewe wezano pf ngatinzwei hurukuro yataita navankomo pamusoro penyaya iyi
vari kufesa a charge of contravening section 37 subsection 2 paragraph e yeelectoral act vachiziva pa-2018 general election vakaita false declaration yokutraigara pamba bababa vavo which was 5756 moro street Glenora B but iwo is true muna 2018 vaigara pamba bababa vavo vakazomuvha after the election 2019 so that charge is baseless
tiri kunzwawo kuti vari kudziva nevanhu vavakanyoresawo zvakare zviri kunze kwemutemo
aiwa jong people need to understand this incorrectly iwe uri dhomba uri candidate Glenora B when people are registering vasina maproof of residence vanoenda kuzek vanyora maafidavit nokuti ndozijoka kandemiri ndinogara panhamba yakati vobva aenda kwacommissioner of votes votingwa voenda kuzek vondoregister right so munhu akapara mhosva handi ndiye akaapplya kuzek akataura ndogara pakati vagomba vapinda pati
Saka vanotarisirwa kumira mudare riini?
Mangwana, mangwana chitatu, ndopanopera 48 hours.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti vagomba vakashungurudzwa kana kutoshwa pavakanga vari muusungwa. Ichokwadi here uye zvakamira sei?
Hachisi chokwadi. Pataka vachiya kubatsa, asina kutopatsa ripoti.
Saka vakasungwa riini?
Mande masikati. Ndakaenda kunovaisa kwaongo yemapurisa.
Imi segweta ravagomba, munoti nezviri kuitika izvozvo? Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvi?
Ndinazvikuzvisa, ndinogona kunge iri zvepolitical contestation maybe. Mukuru rimwe bato ravari kukumbidzana navo imomo anogona ari avaitira panyepo iwo.
Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemabielections ari kuitwa nekuti tinonzwa kuti vachakwikwidza?
Vakaisa mapepa avo kukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections regulatory commission. Hapana chinotadzisa vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo yepaground vakutokambira.
Vane vamwe here vavakasungwa navo vavari kupomerwawo navo mhosva imwe chete?
Ai, vakasungwa vari vamwe chete.
Taizwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubatsira kare vachida kukwidzwa vachatiswa kumapurisa asi mapurisa asimaramisa. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika kare kare. Vambwende vakaongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kuita hazvisizvo.
Vanga vari vaHarrison Nkomo vanove gweta riri kumirira vaimbovemeya veHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbovenhengo dzebhodhi rekambani yePetrol Trade iro rakambomiswa basa svondo rapera negurukotaro zvemhando dzemoto vasoda zhemu vanonzi vari kupikisa kumbomiswa kwavo basa uku. Mutsamba yavo kubazi rezvemhando dzemoto vaive sachigaro webhodhi iri advocate tinomudai sechinyoka vanoti danho rekumbovamisa basa iri rakatorwa senzira yekuda kunzvenga kuferefeta kwavakanga vachiita nyaya dzeuori unonzi waiitika mukambani yePetrol Trade apo yaive pasi pebazi iri pasati pave nebhodhi. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri dzinoti amai Zane Ledube avo vaive mutevedzeri wasachigaro, koti amai Gladys Mumure, vasimbarashe Eric Muriro, vaFerida Matambo, amai Gertrude Marabada, vaGodfrey Ncube, vaDakarai Mukuku, pamwe naamai Lillian Timvius. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vanoti vari kuda kuita nhauriranwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zviri kuitwa nePollard pari zvino hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vanotsvangira vaida dialogue, vaida kuti vanhu vataurirane kuti zvigonakira vana veZimbabwe. Vakataurira nawa mugabe gore riya, vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Isu ndo zvatida kuzama kuitawo kuenda kutsoka idzodzo dzavatsvangira.
Iyo nhaurirano yacho iri kufamba sei, zvamira sei pari zvino? Pane chiri kubuda here? Nekuti pane nguva muchiti tiri kuda kuedza kutaurirana.
Hongu. Takaita misangano mitatu. Misangano yekutanga wanga uri musangano wemusi wa11 June 2021, tichienda isu seMDC takti nezvinhu zvedu 21 zvatakaenda nazvo kuna vaMnangagwa. Ndo musangano wechipiri wekutanga. Wechipiri 16 September wamugwara Mnangagwa wakapindura tsamba yedu vachitaura kuti pane zvavaida zvawirira nazvo, pane zvavasingawirira nazvo kuti titaure pamusoro pazvo. Takazogara musangano muna January muno watakawirirana kuti zvizhinji zvacho tiri kuwirirana tinotaura patichatanga nhaurirano. Paita maelections apa mabai elections, tichingopedza mabai elections iwayo tichiita hurukuro dzedu.
Chinangwa chehurukuro idzi ndechei chaizvo vamonzo?
Hurukuro dzedu dzakanangana nekugadzisa zvakanakira vazhinji. Tinoda kugadzisa matambudziko akanangana nevanhu akaita seurombo, urovha. Tinoziva kuti kune vanhu vakanga vari pamapenjeni, penjeni yacho haichashanda. Tiri kuziva kuti zvikoro hazvichabhadhariki, uyezve kuzvikoro kwacho iko zvine zvakuna maticha. Tine nyaya dzekuzvipatara. zvese zvinofanira kugadziriswa ndo zvakaita kuti zvigadziswe nenhaurira.
Sika vamwe vanopikisa pfungwa dzenyu dzivamonzora vari kuti makumedzwa nezanu PF.
Zvakabhuitwa nana Tsvangirai vakataurirana nana Mugabe hazvaireva kuti nekuti ataura naMugabe munhu waMugabe kwete. Tsvangirai akataura naMugabe akaramba aine pato rake. Mugabe akataura naSmith kulange zao. Mugabe akaramba aine pato rake rezanu PF. Monzora iko zvino ari kutaura naMnangagwa hazvireve kuti munhu waMnangagwa. Handiwiriranane nezvizhinji zvinoitwa nezanu PF ndiro saka tichipikisana nayo. Asi tinoda kubvisa politics dzekurovana dziya, tinoda kubvisa politics dzekungonyombana, dzekunyimana mbeu, dzekunyimana zvinhu zvehurumende, ndidzo politics dzatinoda kubvisa idzo.
Vamwe vanoti kosei musiri kuenda kuPoland nekuti kando zvairi kunzi yakaumbirwa zvakare.
Isusu tiri kuona kuti mamiriro anga akaita Poland yanga ingori musangano wezvemapato ezvematongerwo enyika chete. Ndoo saka muchiona vatungamiri vese varimo, mutungamiri each and every one of them mutungamiri wepati yezvematongerwo enyika.
Saka munoda kuti paitwe sei chaizvo vamonzo?
Sumaonero atinoita ndeyekuti nhau dziranoti dzinofanira kunge dzine vematongerwo enyika number one, dzopindawo vemachechi, vemasangano akazvimiririra, vematrade union, vemastudents, madzimai, mastakeholders mazhinji, ndokuti dziburitse chinhu chakanakira ruzhinji. Saka isu hatisi kuti Poland yakashata, asi tiri kuti tinoda kuti zvishoma pagadziriswe zvishu ipapo, so that mapato ari muparliament anenge akamira ari pavo ega, but mukatimo vodaidza vanhu vemachechi, vanhu vematrade union, vanhu matraditional leaders nemadzimai. Tiri kuda zvinenge zvakanakira ruzhi.
Mubvunzo wekupedzisira, munofunga kuti dzichatanga rini nhaurirano idzi?
Urongwa hwatinawo ndehwekuti tichipedza mabai election tirikupedza musi wa26 March, ndiri kufungidzira kuti kutanga kwaApril tinofanira kunge taakutanga nyaya dzenhaurirano idzodzo.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vachitungamira mubatanidzwa weMDC Alliance Musarudzo vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Taedza kubata mutauriri webato rezanu PF vaChris Muchangwa, asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo pari zvino rakangotarisa zvakanyanya nyaya yesarudzo dza2023, uye kana paine nhaurirano dzinoda kuti dziitwe dzinofanirwa kunangana nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kudzokera kuZimbabwe kubva muhupoteri muBotswana zvichinzi zvinhu zvanaka, zvinoti mhirizhonga yave kuitika munyika pasarudzo dzemabai elections inoburitsa pachena kuti zvakakandwa mukanwa mamupere, nekuti zvazvinodai pasarudzo dzemabai elections kwokuzoti pasarudzo dzemuna 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Masvondo adarika mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change vambonene Ncube, avo vakanga vava nemakore 35 ekuberekwa vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF, avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe. Musha wenhengo yeCitizens Coalition for Change vari Kanzura weWard 8 kupindura mudunhu reMashonaland and Central vaOso Shambare vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo vemumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reCCC vatendai Biti akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndeveZANU PF. Mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyelo. Mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mali pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika. Mapato akaita seZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa. Nemugovera, mapurisa akarambidza nhengo dzeTriple C kuita musangano wadzo kutsvaga rutsigirwa munhandare yerudhaka kumarondera, kunyange hazvo dare rakanga rapa mvumo yekuti musangano uyu uenderere mberi. Asi ZANU-PF yakaita musangano wayo kukaro izvi zvisina kukanganiswa. Muzvare Fadzai Mahere, avo vanova mutauriri weTriple C, vakaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti ZANU-PF iri kuita zvemhirizhonga mushure mekuona kuti mhomho yevana veZimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa.
Tikuzviona tose kuti vose veZANU-PF vari kutotya, vari kutodedera, vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima cheTriple C chakadai kuuya.
Masvondo mashoma afuura, sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi, richiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo. Sangano iri rakati rakankaraona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvematongerwo enyika, pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwevanopikisa. Vamwe vevave kweuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbove muupoteri pakamba ivapoteri yedhuku refugee camp iri muBotswana. Vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakore 2018 ne-2021 mushure mekunge sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rakabatana nezvehurumende dzeZimbabwe neBotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika. VaWeston Chivi, avo vanozivikanwa nerekuri panonetsa mune zvematongerwo enyika, ndemumwe vanhu vaimbove muupoteri uye vaudza Studio 7 vari panhare kwaMutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo reTriple C muchiwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa.
Nekuti hakuna kune protection yacho. Ukaita fuu yekidzimu chiti unozotizaka, you won't be accepted. Zvonongo chingoti unonowana refugee somewhere kana kuti kungofunga zvekuti ndiwari kuchakuti refugee here futi. Ende uchitasana makore atakagara isina durable solution muchirefugee chaizvo, tongozonzi chiendai kumusha. Mota hakusati kwanaka, munonzi kwanaka, pati zvizvo vanhu vari kutorai uku.
Mumwe waimbove muupoteri pamuzinda wedhuku refugee camp uyo ada kudomwa nerekuti amai Gura Jena chete anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru.
Ini semunhu akanga achigara munzvimbo yedhuku rakurova kuti 2023 kune kwakato.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwani vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level.
Vachipindura mubvunzo wangu wabvunzwa nemukuru webato reMDCT mudare reSenate vaDouglas Monzora munguva pfupi yapfuura, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana negumi nematanhatu kana kuti 5,416. Vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevapfumbamwe kumashonaland East nemanikaland. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nemumwe vari muzvipatara zvemunyika mavari kurapwa chirwere ichi. Iye zvino tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia neUkraine dzirikuita dzimwe nhaurirano nhasi kunyange hazvo Russia ichiri kuenderera mberi ichirwisa Ukraine zvakasimba muhondo yave nemasvondo matatu. Nemuvhuro nyika mbiri idzi dzakaita nhaurirano pachishandiswa vhidhiyo asi hapana chakabuda. America inoti inotsigira nhaurirano asi ichiti Russia inofanira kuratidza kuzvipira kupedza hondo iyi. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki havana kubvuma kana kuramba kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachaenda kuBrussels sondo rinouya kunotaura nevatungamiri veNATO. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere vanonzi vaenda muhoteri vachitiza hondo iyi. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti pane vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vakatiza hondo muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Nhaurirano dzekupedza hondo iyi dzinonzi dziri kuenderera mberi kunyange hazvo nyika yeRussia iri kuramba ichikanda mabhambo muUkraine, izvo zviri kushorwa nepasi rose. Pane avo vari kutiza hondo iyi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro munyika iyi zvakapotera kune dzimwe nyika zvimwe zvikadzokera kumusha. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanira kupa rubatsiro rwakasimba kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzokera kumusha sezvo zvichikwanisa kunge zvakatarisana nematambudziko akawanda ekusagadzikana mupfungwa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Musanganya weStudio 7 naDr. Ranga.
Chanikataura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic, sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo pamusana pekuti pamwe vaya vanozoita kana ma weird dreams, things like that. Zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rwupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk zvakaita sana COVID kana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions inoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaone kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologist nemapsychiatrist kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vaonekwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge ichivapa maservices atiri kutaura emedical kuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation achinzwa nenyaya yehondo, vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga vaya ari kutarisira. Sava mwanga ari pama scholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students waya ari kudzoka kumba in all ways that they can. Financial, even accommodation, sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important kuti hurumende understand kuti what have they gone through and making sure my different experts are available to support these students.
Nyanzvi munyadze utano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari ku North Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.